Masuwe jepachikoro ichi ayo arikuyerera kungerwizi anonzi akaputika gore rapera muna zvita apo kotoro yetatu yekudzidza yainge yopetwa. Muzvare Shelly Mukono mugari wemuGlenview uye vane mwana ari kunotanga kudzidza pachikoro ichi vanoti havafadzwi nemamiriro esuweji iri kufashaira pakati pechikoro ichi.
Inini semubereki ane mwana ndidzidza panapa hazvisi kundiitira zvakanaka ende mwana uyu ari kutanga form 1. Situation iripo haiite kuti ndiunze mwana wangu, ndiri kutotya kana kutomuunza panapa nezviri kwezvino. Saka hii ndiri kutiwo kanzuro tachema nayo. Iyo kanzuro haisi kuti bidera pachena kuti problemu yayo ndeyei.
Mumwe mugari wemuGlenview muzvare Chipo Chimozhoro vanochema nekuti kana dambudziko resiweji iri rikasagadziriswa vana vachabatira zvirwere zvakafanana nemanyoka ekorera.
Iye zvinezvi vana vakuda kuvhura chikoro zvakadai, pavari kutsika pacho vari kuuya mudzimba vachispaisani korera mudzimba. Glenview inzvimbo inotyisa, ingadei iriyo yekuti vakaona zvaakupashaira kudai vokurumidza kutora action. Dai vaedza nepavanokwanisira kuti vakurumidze kutibatsira, nekuti iye zvino taakutyira utano hwevana.
Nhengo yesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residence Association muzvare Joeline Kachuru vanoti kanzuru iri kukundikana kuita basa.
Kunyange mukuru wechikoro ari kuedza nepaanogona kuti ange achibatsirana navo kuvatengera nezvimwe zvavanenge vachiti zvinodiwa, but vashandi vesiti of Harare naiyo kanzuro yachona vakuru vavo vakazorora vanoita basa ravo vachinonokera. Isusu chatiri kukumbira semaresidensi ndechekuti dambudziko ringarigadzirwe zvachose richipera, kwete kuti nguva nenguva pagrendi yaiti panogara pakazarasiwa.
Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vatenda kuStudio 7 kuti vari mushishi kuedza kugadzirisa dambudziko iri.
Pane maspace atachitsvagira kuti tigadzirise zvinyatsoita. Vachinoimba zvinenge zvaita pachakuti chikoro sati zvavhurwa.
Studio 7 yaedzawo kunzwa divi rebazi rinoona nezvedzidzo yepasi, asi vakafanobata chigaro chemutauriri webazi iri vaPatrick Zumbo vati havakwanise kutaura nezvemasuweji sezvo riri basa rekanzuru. Kanzura wemunzvimbo yeward 30 muGlenview munova mune chikoro cheGlenview 2 High ichi vaCharles Chidhagu vaudza Studio 7 kuti kunyange dambudziko resiweji iri riri kugadziriswa pachikoro apa havangavimbisi kuti harizodzoki zvekare muchinguva chipupi chinotevera.
Ya, zvokuti nditi hangu pakanga pagadzirwa nomba yastopa kuputika handidi kuti ndinyaye kunyepera vanhu. Chikonzero zviri pasi pevhu hatinyatsoziva because mama pai panogona kunga vatokolapsa probably 200 meters from this point. Anogona kutotanga futi kuita chikuita problem. So tinongotarisira kuti kana achipaita after another problem tikasire kuenda ipapo tono action.
Studio 7 yatenderera pachikoro ichi ikaona masuweji achierera mamwe achinopinda mudzimba dzekudzidzira. Asi dambudziko iri harisi kuitika pachikoro apa chete, asi nemunharaunda yakakomberedza chikoro cheGlenview 2 High. Gogo Loveness Chatambudza, mugari wemuGlenview, vanochemawo nekuti masuweji aya aita kuti ukama hwevavakidzani vemunzvimbo iyi huve hwakaipa chose.
Pakuvakidzana hatichatowirirani nekuti mvura ine waterway, juraho ritorina maburi ewaterway. Asi vari seriwo vari kuti munhu nesvina yake, saka hapachitorina kugarisana. Krismas takangotambira musvina kudai, hauzviri panze, haurari panze, mufunge mhino dzedu idzi dzaakungofema svina chete.
Nekuda kweutsvina hunounzwa nemasuweji aya, pari kufungidzirwa kuti murume akashaya nezuro muGlenview umu mushure mekuita manyoka anogona kunge akaurayiwa nekorera. Asi kanzuro yanga isati yataura zviri pamutemo kuti ndizvo here kana kwete. Mumakore adarika, nzvimbo yeGlenview ndiyo yaiwanzotanga kutekeshera zvirwere zvemanyoka nekuda kwekushaya utsanana hwakanaka zvichikonzerwawo nenhau yemasuweji iyi ayo anogara achiputika nekuda kwekuti mapombi anofambisa tsvina iyi asakara sezvo ave nemakore aiswa ukuwo huwandu hwevanhu huchiwedzera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.